iye zvino nyika dzakawanda dzakuona kuti zvadzakanga dzaita kuZimbabwe hazvisina kunaka nekuti dzakaita nguva yava Mugabe. Zvino iya nguva yava Mnangagwa yatinoti chinhu chirungu new era, new dispensation. Saka France yatoona kuti aiwa ndonguva yekuti Zimbabwe tichibatsira kuti tibvise zvirango zvakanga yapiwa. Saka tinotenda zvikuru zvazviri kuitwa neFrance. Dai dzimwe nyika dzakafana neGermany, dzakafana neAmerica, dzakafana neBritain dzikawedzera kuti dzibatsire dzitedzere zviri kuitwa neFrance kuitira kuti zvirango zvatakapiwa izvi zvenguva yava Mugabe zvibviswe, nekuti vaMugabe vakasiyana naMnangagwa. Iye zvino taakuita zvinyowani, saka nyika yakuita zvinhu zvinyowani. Saka tinovimba kuti zvichafamba zvakanaka, ende tokurudzira kuti France ngaitaurewo nevamwe vayo vari muEU kuitira kuti zvifambe zvakanaka.
Asika vamwe vari kuti Honorable Paradza, hapana zvirango zvinofanira kuti zvibviswe kana nyika isati yaita sarudzo dzakachena nekuratidza kuti iri kuda kuremekedzawo kodzero dzevanhu.
Asi apa sarudzo dzakachena kana vapurezidendi vaMnangagwa vari kutaura zuva nezuva kuti tinoda sarudzo manyararo musarudzo, free and fair election and credible election muchirungu. Saka ndezvatiri kuita tese, iye zvino izvi tiri kukurudzirana kuti hapana kurwa, hatidi kurwisana, tinoda kuita maelections akanaka. Asi kana vakachenjera vayanga vatomhanya iye zvino izvi, nekuti vakanonoka hazvibatsiri vazowana mabhizimisi ese apera. Saka tovakurudzira kuti ngavatouya nguva chinezi vatotanga kutoita mabhizimisi vamuke maindastry.
Pane zvamuri kuona here zviri kuchinja titarisa nyaya yemabhizimisi yamuri kutaura?
Pane zviri kuchinja zvakawandisa. Takanga tiri kurussia svondo rakapera, ende iye zvino marussians ari kutouya kuti azoita mabhizimisi. Kune dzimwe nzvimbo vari kumaizana, kune conference yakari kulondon iya vari kumaizana, kune vari kuuya tichiita musangano navo. Ini ndakamirira foreign affairs muindustry and trade kuparliament, vari kuuya vachitaura nesu. Saka vakawandisa vari kuda kupinda muZimbabwe iye zvinoizvi. Saka tiri kufara zvikuru nezviri kuitika.